magweta aya ndava Raymond Moyo avo vakamirira svondo yeanglican church inotungamirirwa nabishop Chad Gandia munyaya iyo vairwisana nevaimbo vabhishop vesvondo yeanglican vanorbert kunonga navacharles kwaramba avo vari kumirira nhengo makumi maviri nepfumbamwe dzemdc dziri kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa musha weglenview vachitaura pamabiko ekupemberera kodzero dzevanhu gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai beatrice mutetwa avo vange vaine mubayiro uyu vakati magweta maviri aya akaratidza ushingi uye akashungurudzwa apo aita basa ravo rekumirira svondo yeanglican pamwe nenhengo dzemdc mumashoko avo ekutambira mubayiro uyu vamwe vakati pavakabvuma kumirira svondo yeanglican inotungamirirwa nabishop gandia muna 2007 havana kuziva kuti nyaya iyi yaizotora makore akawanda vamwe vakati nyaya iyi yakazooma zvikuru sezvo pakapinda nyaya dzezvematongerwo enyika asi vakati vakabudirira sezvo vakawana rubatsiro kubva kumasangano akaita sezimbabwe lawyers for human rights.
I was lucky in handling this matter in that I had at my disposal very hard-working and able advocates. And throughout this matter, I enjoyed tremendous support from Zimbabwe Lawyers for Human Rights and similar institutions.
Vakwaramba ava vakatotukwa nekushoropodzwa nemutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu vakati mubayiro uyu uchavasimbisa pabasa ravo rekurwira kodzero dzevanhu.
It's a great honor for me. There are great lawyers who are sitting in here who probably deserve this award more than I do. But I only think that maybe those who were choosing thought we can strike a balance and perhaps choose a younger guy to encourage other younger guys to do this as well. I wish I could, if this could be split, I could share it with the Grandview 29. They now call me at least number 30.
Vabhunu vakatoti sangano remagweta relaw society of zimbabwe rinofanira kuongorora vakwaramba mushure mokunge vataura nevemapepanhau vachishoropodza vabhunu nedare rehigh court panyaya yenhengo dzemdc idzo dzagara mutorongo kwenguva inodarika gore pasina mutongo wapiwa. Mutauri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vaudza studio 7 kuti mubayiro wakapiwa vamwe navakwaramba wakakosha chose.
Tino rufaro zvikuru kuti takwanisa kupawo magweta ekodzero ruremekwedzo. Magweta ekodzera magweta akashungurudzwa zvikuru, akatambudzika zvikuru makore apfuuraya, asi tatarisawo kuti sezimbabwe lawyers for human rights chii chatingaita kunyange magweta akashungurudzwa nemagweta atakaona mugore ra2012 akamiramira chaizvo asina kuneta, anga akashinga akamirira vana vezimbabwe mukudzivirira kodzero dzavo kana mukuchirwira kodzero dzavo.
Gungano ranezuro rakapindwa nevanhu vakawanda kubva kuhurumende, vatongi vematare pamusoro, United Nations nemasangano akazvimirira nevamwe. Gore negore Zimbabwe Lawyers for Human Rights inopa mubayiro kumagweta anenge aita basa guru mukurwira kodzero dzevanhu. Sangano iri rinoita izvi pazuva rekucherechedza kodzero dzevanhu pasi rose kana kuti International Human Rights Day musi wa10 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.